Zvakadi munoti nezvataurwa namuzvare Ellen Chiredenga panyaya yesarudzo dzemaby election.
Sarudzo mukoma chongama ita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatione kuti chinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukonzera nyaya dzecovid inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kunana South Africa pabva kuita maelection, mastatistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka zvinenge takaita muna indizimisika, hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichiisa upenyu hwevanhu panjodzi, chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu, pasi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa nezanupiyefu.
Ndodzoka kwamuri munzvare yeshiri yedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa kuchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
ndatenda akajonga pachipandaemaireemareform ndakupindura bhudhi vangu akuti chinhu chinoshamisa neZimbabwe yevaichikovhidi chaiona bati muzvikoro vana kuvumirwa kuenda muzvikoro machechi vanhu vaienda mumachechi kumaairport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba saka zvairambira kuti maby elections aitei ndezvei saka ipapo zvinototiaisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo ende nao kana ndaukeaidaya yemaelectoral reform constitution yezimbabwe is one of the best constitutions asi nyaya iripo ndokuti implementation mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yezimbabwe hazvifambirani isisu sebato reMDC ana isu tiri kuti the electoral act should be aligned to the constitution the reforms dzatotaura nezvazvo yes constitution inozvitaura kuti the elections in zimbabwe should be constitution not all must committees including this they should be independent but if katasa zviri kuitika pakuona minister of justice they are interfering kuze vati minister of health vachiwenga akati no by elections because of covid they postpone mama activities wekuze saka ndo zvatotaura no continuity independence is contained this institution should be independent and not subjected to the control of anyone but
thank you maita muzvare ndinoziva kuti vadzakanje muri kuda kupindura pindura itizwo
umwe dzanzvadzi yangu vaiaaaaaaanzvange ndiyekupedzisira zeki is an establishment yeconstitution yakagadzirwa 2013 nemapolitical party matatu yaitungamirwa navadzanyai yavanzure nezanupiyefu ndochekutanga chechipiri makomishina ari kuzeki izvezvo akaitwa mainterview paliyapedi chamisa ndiye akanga achicheya komiti yaiisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa aneinputi saka nhasi vanogozonzi havasi independent table vakabviswa nachamisa vanogozonzi havasi independent table ivo vakabva muconstitution yakagadzirwa neMDC yacho chimwe ndechekuti mukoma nyaya yemunzi chamisa akaitwa mishonga masepa madhirama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapurwa kumanikaland kune vanonzi vebalistics basa ravo kuexamaina kuti takapinda apa ibara repfuti chamisa akaramba kuita todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akavhurwa namakamba kana muchinya kurangarira mukoma jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi vanhu vangu vasingaende kumabhawa chaiko matopu chavaikumidza kubhawa isu sezimbabwe sezanupiyefu hatigone kukoshesa election kupfuura upenyu hwemunhu election inogona kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu hwarasika hatigone kumudzorera saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziva zvavanoda anonzi mareforms avari kutaura hapana chisina kuitwa kana mupariamendi gavatunge vachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa zvese zvakarekomendwa zvakaitwa.